zvabuda mundare nhasi inyaya yakadzaraka kuziva kuti chabuda sezvairi because nisaya 2 November maapplicants votine kusenate nekuparliament vangava chinja nzira yavanga vachitaura nezvayo kuti ivo havasisina kupfama nemabatiro akaita president of the senate naspeaker of parliament saka zvine zvikagara zvatichoziziva kuti hapasina nyaya.
Saka kubudirira kwaita nyaya yavachabangu kana kudira vachabangu mudare zvakurevei tichienda mberi?
Zvakureva kuti secretary general anotozikanwa mutsikuti ndimashango pano naizvozvo zvakureva kuti going forward kana kune marecords achaitiwa anoitwa nasecretary general totozikanwa.
Munotarisira here vachipikisa mutongo wabuda wapiwa nedare?
Vane constitutional right kuti vadaro but ndozvo zvatinoti nechirungu is a futile exercise because that judgment is as clear as the sun rising from the east.
Saka imi segweta ravashavangu zvii zvamungataurira nhengo dzebato reTriple C nekuti tiri kuona kune kusawirirana kana kupesana mubato iri pamusoro pedanho rakatorwa navashavangu?
I think in my honest opinion they could have handled this thing differently. Arrogance haizobatiri munhu. Ivo kana vari Triple C ngavagare nemusecretary general wavo vakagara nasecretary general wavo vonzwisisana kuzoti iwewo hakutora diri iri uchituka uyu hazikubatsiri.